ra mukomahope chinoromaimpetwa dark quarter to fifth in chisu wakatotanga dano iroro kurotezo nemusuwe mchishano wakaudza nezvinduna kuti wanga wachikumbira kuti mukomahope wanga wachisuda kubva kujerry on bail nemushurungu best on change circumstances kana kuti vari kuti zvinhu zvachinja zvasiyana kubva pawakambotanga kukumbirira kuti mukomahope wabuda paben jerry izvi zvari kuti zvachinja nekuti pari zvino chikumbiro chavo chekuti mukomahope wawabuda bail chaa 31 July vakatouya ukatopfuura pavaichira kuti zvingangoitwa zvakatoitika uyezve zvakaitika pasina bvonga mupopoto kana violence saka vari kuti mukomahope wanga vachiwana rusununguko rwavo
saka magweta ari kutarisira kuti nyaya iyi ichange ichinzwikwa mudare rini
pavakapa chikumbiro chavo zvimbojiso dzengoni nduna vakanzwa nyaya iyi kwenguva diki diki chaizvo maimuteto wakatombochema chema kuti madii kuti nyaya iyi inzwike zvakare nemusoro mugovera nekuti haasi matara anonzwa munyaya asi meche nduna wakati kweti nyaya inga inzwike nemusoro wechitatu pachatanga kuvhura makoti kana mabhizimusi muzimbabwe nekuti musoro wemanhi wechipiri ihoridhe muHarare saka mukomahope tiri kutaura kuti nyaya yavo kana kuti maimutetwa kuti chema chema kwavari kuita kuti wabude pabhel uchanzwika nemusi wechitatu mamwe magraunds awakaitaurawo maimutetwa mudare ndeyekuti kugara kuri kuita mukomahope kujerry hakusikufadza kunowapa parisk yekubata chirwere checoronavirus nekuti magogoro savanga vakapfeka kana kuti mapepe apersonal protective equipment avanga inawo kabva makamboora vasitaida kujeri vawakasvika kujeri vakanzi zvibvisai hatizvizivi muno kunyanyanyanya magogoro vakanzi ngavabvisei ano magogoro anochengetedzaya nekuti vakomana vakumajeri majerigadi ari kuitira kuti vangangotora mifananidzo nemagogoro sewo hatizivi kuti zviri kubva kupi izvozvo saka tiri kutarisira kuti nyaya yekuti wabude pabhel ichaendeza mberi nemusi wechitatu kuHarare neizvozvikoti
muri kuronga kuti zviitirwe kuna chingono izvi zvimwe chetewo here zvichange zvichiitirwa kuna vangari vhume tichiona kuti vanhu ava vakasungirwa nyaya imwe chete
hongu ndiita kana mukoma Moses Ngomo vana vagweta ravajacob ngarifume nezuro chaiyo pakapihwa nyaya yekunyimwa kwavo bel kuhigh court taitaura tese vachiti ndodanho ravari kutora kumazingari vhume kana ndisi kukanganiswa uchadzoka kudare nemusi wa20 ndo kana ndisina kukanganiswa next remadi jesi ravo mukoma Moses Ngomo vane vaarina kufunga nenzira iyoyo zvakare nekuti mujaji wajustice chitapi mukateerera mutongo wavo wawakapa nezuro kudare kuhigh court wakatombotaura mukupfuura in passing nyaya yekuti gweta ravangari vhume raigona kunga rasimudza nyaya yemachange circumstances saka tiri kudavira kuti magweta edu ese ari kuisa musoro havasingoriwo wega maimutetwa namukoma Ngomo asi ari magweta akati wandei ezimbabwe lawyers human rights ari kushoshekana nenyaya yekuti vawiri ava kudai vaona fridom yavo savana muzvaro zvozviri nehama vari kumhanyapo nehapo namukoma lake muchade hama vari kuisawo pfungwa dzavo kuti rusununguko rwuye kuwana wese